mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 29 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nyanzvi dzezvoupfumi dzotambira mutemo mutsva unochengetedza kodzero dzevatengi. Rimwe gweta rinokurudzira kuumha kwechikwata chakazvimirira kuti chiongorore nyaya yemajaji kuitira kuti vanhu varambe vachivimba nematare edzimhosva. Hurumende inodzika mutemo unotarisirwa kubatsira mukuunza chivimbo kuvatengi pamwe nokudzikamisa misika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vachingove mazana maviri nemakumi mana nevaviri 242 nezuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vose vakachitapurirwa munyika muHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri vafa nechirwere ichi kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu ane makumi maviri 8,320 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi mana nevashanu 7,845 nyanzvi mune zveupfumi dziri kutambira nemufaro mutemo wakadzikwa nehurumende nemusi wechitatu dzichiti mutemo uyu wakanaka chose sezvo uchabatsira mukuunza chivimbo kuvatengi pamwe nokudzikamisa misika vamunangagwa vakaparura mutemo uyu uyo unonzi uchachengetedza vatengi kuburikidza nekuvepo kweboka reConsumer Protection Agency pamwe nekuumbwa kwemasangano anomirira kodzero dzevatengi vachitaurawo pakuparurwa kwemutemo uyu gurukota rezvemaindastiri nokutengeserana amai sekainzenza vakati mutemo uyu unotsvaga kuvepo kwenhandare yakaenzana kune vese vatengi nevamabhizimisi nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti mutemo wakaparurwa uyu wakanakira zvikuru veruzhinji munyika
chekutangisisa ndechekutaura kuti mutemo weConsumer Protection Act mutemo wakakosha zvakanyanyisisa takatarisa nyaya dzekuchengetedzwa kukodzero dzevatengi maconsumers so far tatisina dedicated Consumer Protection Act but magwana nyika dzakawanda dzato nemaconsumer protection act I think he step in the right direction Consumer Council of Zimbabwe yanga isina legal backing yakasimba yakafanana neConsumer Protection Act ndosaka tiri kuona even pakudzikwa kwemutemo weConsumer Council of Zimbabwe vakashanda zvakanyanyisisa kuti mutemo uyu uveko saka think mutemo wakanaka mutemo unounza consumer confidence mutemo zvakare unobatsira economy yedu I think this is in line with international and regional best practice
tiri kunzwawo kuti mutemo uyu unobvumidzawo kuwepo kwemapoka anochengetedza vatengi anenge achizoshanda sei
Mzikisira andri kuita ini ma consumer protection advocacy group anenge aripo kuprotekta kana kupromota nekurepresenta kodzero kana ma interest ema different groups or ma categories ema consumer atinge in general atinge ndo basa rana yero rekupromota nekwa advancer nekwa advocate for ma consumer interest ne ma consumer rights atsata nezvizere nekuti mutemo changu unzwa but according to act atinge ndo zvauri kutsanangura izvozvo.
Zvii zvamunganyanyo kurudzira kuti veruzhinji vazive pamusoro pemutemo uyu?
Veruzhinji vazive kuti tese tiri maconsumers tine interest nema kodzero dzedu atinge dzakakosha kuti tinge tichidziziva kodzero idzodzo kuti tikwanise kuenjoya marights yayo uye zvakarewo tinenge tiine responsibility saka tinofanira kuzivawo zvakare maresponsibility yedu semaconsumers saka nyaya yemainterest yedu yakakosha kuti tinge tichiinzwisisa uye tinofanira kuibhalansisawo nenyaya yemaresponsibility eduwo kana maobligation atinawo isusu semaconsumers saka panofanira kuva nebhalansi ipapo uye nekunzwisisa pakati pemusiyano uripo pakati pemainterest marights emaconsumers uyewo zvakare maresponsibility emaconsumers.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vange vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nezuro vatongi vematare edzimhosva vakaendesa gwaro kumutungamiri wenyika vachitadza kusafara kwavo nekwavanoti kupindira kunoitwa nemukuru mukuru wevatongi munyika Chief Justice Luke Malava mumafambisiro anoitwa nyaya mumatare. Kweta Silas Chekera vanoti kana chiri chokwadi panofanirwa kuumbwa chikwata chevangongorori vakazvimiririra kuti chiferefete nyaya iyi zvakakwana vachiti zvinobuda muongororo iyi zvinobatsira mukusimbaradza chimiro chematare mumaziso evanhu ukuwo zvichiratidza zvinhu zvinofanirwa kugadziriswa mukufambiswa kwematare kuti vanhu varambe vaine chivimbo nematare edzimhosva. Tabata vachekera kuti tinze maonero avo.
Ndaitangi nekuti kana chiri chokwadi kuti tsamba iyi yabva kuvatongi pekutanga uye kana zvavari kunyunyuta nazvo zviri zvechokwadi tsamba iyi inoraisa maissues ari very very important inobudisa kana kufukura hapwa dzematare edu zvekuti munhu wese wemuZimbabwe anofanira kunge achinyunyuta nazvo zvachose nokuti matare edu anofanira kunge akazvimiririra inonzi pachirungu independent and impartial. Zvinokuburikidza nezviri kutaurwa mutsamba iyi zvaakureva kuti matare edu haana kumire kuzvimiririra pamurau mutongi wega wega haana mukuru kwaari chingori mukuru kwaari chete murau and anofanira kuteedzera murau chete haatongi akatarisa zvinofadza mutongi ari pamusoro pake kana ani zvake ari kunze kwenyaya anotonga akatarisa zvinotaurwa nomutemo nemakakava aiswa pamberi pake nevanhu vari kusungisana pamberi pake. Mukuru ari pamusoro pake anokwanisa kupindira panyaya yaanenge atonga kuburikidza chete kana nyaya iyoyo yasvitswa kumatare apamusoro kuburikidza nemutemo inonzi apiwu iyayi. Pasina isu yekuti nyaya yaenda kuapiwu mutongi ari pamusoro haakwanise kuudza mutongi ari pasi kuti nyaya inofanira kutongwa sei nokuti ari pasi pamurau ndiye anodecida nyaya anotonga nyaya kuburikidza nemaonero aiita pamutemo.
Zvinhu zvakaita seizvi zvokuti vatongi vanonyunyuta pamusoro peuri kuvatungamirira zvinowanzoitika here izvozvi?
Hazvinyanyi kuitika ende hazvifanire kutoitika. Kune ndofunga maAfrika kune manyika shoma shoma dzandati ndanzwa dzokuti nyaya dzakadai dzinobuda panze vari vatongi vachinyunyuta kuburikidza nemaitirwo ari kuitwa zvinhu nemutongi anenge ari pamusoro pavo. Hazvisi zvinhu zvinonyanya kuitika. Kana zvichiitika hazvisi zvinhu zvinoburiswa kunze kana kuti kufukura hapwa kuda zvinoitika hazvo asi zvogadziriswa vanhu vasina kufukura hapwa. Zvino zvaitika apa izvi hazvisi zvinhu zvinowanza zvaitika ende hazvifaniri kuitika.
So kuona kwenyu izvi zvaitika izvi zvinotei
kuchimiro chematare edzimoso
aiwa ka zviri pachena kai zvinodzikisira chimiro chematare edzimoso zvachose inonzi ya confidence zvinowanda maina confidence ine vanhu mumatare edu nekuti sekutaura kwandaita kana inonichienda pamberi pedare nenge takatarisira kuti mutongi wandiri kumira pamberi achatonganyaya akatarisa zvikuruwa nemurau chete chekutangisisa sekutaura kwandaita zvinodzikisira chimiro chedare matare edu ese chechipiri zvinodzikisira chimiro chevanhu vari kunzi vane ruoko mazviri chekuti ichokwadi here kana kuti kwete ndeimwe nyaya maallegations iwaya mupublic domain aparara muvanhu sekutakuparara kwaaita vanhu vaakutotarisa matare nerimwe ziso risina chiremerera sezvavanga vainazvo pakutanga
kana zvinhu zvakadari zvaitika chii chinofanira kuitwa kana zvinhu zvaita seizvi
zvaita seizvizvi zvidai kuri kuti kuita kwangu maonero anosiyana asi sekutaura kwandaita voruzhinji kunze uku guva ratendereraka vaane maonero avaakuona navo saka dai kuri kuita kwangu ini ndaiti ini pasarudzwe vanhu vakazvimiririra inonzi independent panel iyai moti vatitarisirewo nyaya iyi chazvanakira kaapa ndezvekuti kana chiri chokwadi tinowana mukana wekuti tigadzise pane pasina kuswatuka kana ari manyepo zvachenurawo vari kutaura vari kupumwa kavo vachenurwa uye veruzhinji taakudi taakudzoserwa chivimbo chiya chatati nacho mumatare edu kuti aiwa matare edu haana kusviba matare edu akachena saka zvinonakira kwese ndiwo zvandaikwanisa kuita ini dai kuri kuti maitiro angu
gweta Silas Chekera vari parunhare kuOntario kuCanada neStudio 7 nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda vanoti hurumende inofanira kuwedzera mari yokubatsira vanozviitira mabasa emaoko mushure mekunge vabhadhara mari yemutero yakawanda kuZimbabwe Revenue Authority mumwedzi mitatu yapfuura Zimra inoti yave kutotarisira kuti mukupera kwegore inenge yakwanisa kuunganidza mari yemutero inosvika mabhiriyoni zana nemakumi manomwe nemaviri $172 billion inova yakapetwa kaviri pane yaitarisirwa nehurumende mubhajeti asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yokukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation ndiko kuri kuita kuti Zimra iite sekunge iri kuwana mari yakawanda mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vamuponda
mari yakakolektwa neZimra yakadarikidza pane payanga iri last time ne27% budget yanga iri iyo $44 billion asi Zimra yakakwanisa kukolekta $58 billion zvinoratidza kuti vakagona basa ne27% izvi zvekuti mari iwedzereke zvinhu zviri kuratidza kuti ikonomi iri kufamba nemazvo chati mari iwande in the third quarter inyaya yekuti izvo mabhizinesi anga ambovharwa nelockdown lockdown yareruswa zviri nani zvekuti mabhizinesi anga ambovharwa aakuvhurwa aakukwanisa kushanda nekubhadhara mari dzavo dzetax dzavanofanonga vachibhadhara
ko seiwo pari kunzi ipo vanhuwo zvavo ndo vakabhadhara mari yakati wandei kudarika iwe vemakambana
zviri kuratidzawo futi zvakare kuti maindividuals akati wandei ari kuita yatinoti self-employment zvinoratidza kuti economy iri more informalized nekuti contribution yakawanda pamari iyi iri kubva kune vanhu vanoita nemaoko vanozvishandira nemaoko vatingati iwo masmall scale nemaself-employed ndiwo vakakondributa mari yakati wandei
saka izvi zvinorevei kuhurumende zvii zvainofanira kunge ichiita apa
izvi zvinoratidza kuti hurumende inofanira kuramba ichibatsiridza vanhu vayava vanenge vatiwa retrenchment kuti vatange mabhizinesi avo nekuvasapota neaccess to credit access to business advisory services nemaideas nemamarkets nezvinhu zvinobatsiridza kuti mabhizinesi iwayo azograduate anga achikura kuve mabhizinesi akasimba Mari irugula tukonge yati wande asi pani chatu fana wanyozutia sanzi yoti mari ii jienza nikone ii gorera pera value ya Zimbabwe dola ya zikira
same shidaro
nikuti last year same time dola rangari 1:2.5 asi so so round up 1:8.8 as the exchange market saka suni zirugula tukuti adjustment ichiriku itika ya nga ichiritua under stabilization program saka adjustment yoi tukio na mumari ziru kolekia uzo zikuti mari ziru kuita zinge za wanda asiri adjustment iriku itika zimura iruta sirofuti pagoreri la takata risana na rukuti nyika ichange ichiramba ichita ufumi uchisumu kira shuri nane pane zimwe nyika
kosei ichita risana uchizu ndo osu chaitika nema miru la kaita zin
nuti COVID ya kanga nasa ekonomi ya nyika zakatu wandei ainanya tobata Zimbabwe saka simba saka tukuta zira kuti ekonomi edo anyanyi wa affect kwa kwenza anezimu nyika tutasa oma border nyika zataka tasana nazo zataka wakizana nazo akata sana South Africa na Botswana na Zambia zafuro oma border kuti trade irambe chendra mberi kuzite mama industry edo akafana ne mining anonya yu affect kwa ne nyaya zi corona zile kuti kumama nzuku
kosei vasina kunyanyo kanganiswa
izi ndo kwa kwenye lockdown panga paina exemption ya kuti warambo wachishanda tozo tari sirao gorira trakatarisa kuti agricultural season is focused kuti mingi ya kanaka ma preparations acho are underway saka zimra iru tari sirao pa gorira no iru trakatarisa naro iri maria wacha kolegia icharamba iri pa msoro urumende chukwansa kumbia chibadara o zaino nge chwa naubadara kubashandu vayo ni kuma service providers au
nyanji mwinyaya jezi mabanga uye vari mjina bizimisi va Gilbert Mponda vange vari paru nare muarare na Blessing Zulu we Studio 7 Jombo tarisa jirimu mapepa na u anasi Zimlife.com rinoti dare redzimoswa nezuro rakaudzwa kuti mutungamiri weZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya ndiye umwe wechikwata chevanhu vanobudisa goridhe muZimbabwe zvisiri pamutemo vachuchusi vehurumende vakataura izvi apo vakaramba kuti Muzvare Rushwaya vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso Herald rinoti vamwe vanhu vana vanofungidzwa kuti vane chekuita munyaya yemuzvare Rushwaya vakasungwa nezuro vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti muna 2019 vamunangagwa vakabudzwa nevakuru vakuru veDubai kuti Zimbabwe yakange yarasikirwa negoridhe yaro inokosha mamirioni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica yaipinzwa muDubai zvisiri pamutemo yave nguva yenyu vachereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Kali vasha marari uko amnanga gwagono wanyika tafane jara kusimbavu ngaite plani tafane jara amnanga gwa tione mwebiwe
masera sei batuje sene asina timba onzo aitaura kujanzi one of the biggest opposition party in Zimbabwe is doing but my teachers. Mashoka Baba, what the good idea, Baba? Why do you put zero or many good to the budget of my teachers? And it's our own towers. What the good idea, Baba? As well, those are our.
I'm sorry, but still, just saying, indeed, we're judging more. You're just not South Africa, Polo Kwan. I'm Nanga, and anyone zero over the Zimbabwe. Wanofunga juu kana wakatunga 40 years waru wachungu tunga mgovernment kwa isisu wana wawo nuzi pindu upati garo lini nikana uwa ne 40 years wachungu tunga pati garo saka pati garo cha wanurambira waribu ibabu isisu wana uwe zimbabu tozu pindu warini upati garo sakata zezu ina waribu wangu wachingiro tizi wa mnangawo haba pati garo pambu pindu uwe shikiki cha wana uzu kija mabaza wazaruka nukuti iwa wanga kwa nasiku biza mamu mapenji niyazi wafanengi nja mapenji niyazi kujara waripo pasigaro
iwo vachiripo hazvigoni saka teno vakwanisa kuzvidzidzisa zvekuti vana vezivana vatambura munyika vabvawo pachigaro vana vechidiki vatonge zvisinei nokuti tichamisa vatsvetawo kana umwe wechidiki muzari ari muzari kiri zviri nani dani zvavari kutiita vari kutiuraya nenzara vamunanga
mamukasei kuvashamarari westudio 7 nebasa renyu tinokutendai ndinoshamiswa chaizvo kunzwa kuti masanctions aabatwa ari paairport aine goridhi rinorema 6 kg yo masanctions awaibva kurwira zuro uno apa kuti izvoni hatisi kuda masanctions wekunze kwenyika wakatisira masanctions po ayo abatwa yo masanctions ari paairport aine goridhi yanga achiendepi pedzezvo moti hanzi hatidi masanctions takatemerwa masanctions imi muchiita huori hwekuba yo mwari ngawapindire mwari ngawabatsire zimbabwe yega zimbabwe chaiyo chaiyo yazvitadza asi mwari pindirai mazviita vashamarari westudio 7
pastudio 7 makadii kuvashamarari westudio 7 ndinoda kubvunza vamunangagwa kuti zvavanoswera vachiti masanctioni ndo auraya nyika komai avo nhasi zvavabakwa negoridhe vachienda kudubai emdc alliance here yatuma mai avo moswera zvemuchinenera mdc alliance ndiyakavisa masanctioni masanctioni awakauya chamisa amboita president imi vamunangagwa imi kana makonewa nyika regai iyi munoti vamwe kava vane 6 years ngavaende kupenjeni kwemu chokutadzisai kuenda kupenjeni chii chiindaivo kupenjeni nemwewo makura
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera timirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yasarirwa nemazuva mashanu kuti iite sarudzo dzemutungamiri wenyika. Sarudzo ichaitwa zvondo rinouya musi wa3 mbudzi. Nhasi tinoenderera mberi nekutaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri muAmerica pamusoro pesarudzo idzi. Pari zvino vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi manomwe nevaviri vakatovhota musarudzo iyi uye zviri kutarisirwa kuti kuzosvika pazuva rekuvhota nemusi wechipiri svondo rinouya mamiriyoni zana evanhu vanenge vatovhota. Izvi hazvisati zvamboitika uye zvinonzi zviri kukonzerwa nechido chevanhu kuti manzwi avo anzwikwe. Chizvarwa chezimbabwe chinogara mudunhu reOklahoma vatafadzwa munjanja vanoti zvinoita sekuti vachena vazhinji mudunhu iri vanotsigira vatrump.
Ndingati nyaya yemaelection mudunhu reOklahoma iri kutsviriridza chaizvo. Tiri kuona masaini akawanda chaizvo ava Donald Trump, ava Biden mashoma asi akawanda chaizvo mudunhu reOklahoma. Masaini ava Trump, iwo vaTrump vakatombouyawo kuOklahoma vakatanga makampeini vakaita rally yavo kuTulsa. Ndingangoti Oklahoma state yagara ichirerekera kumaRepublicans. Tiri kuona dzimota dzine maflega avaTrump mudzimba umu, tiri kuonawo masainpost avaTrump. Saka ndinoona kuti Oklahoma icharerekera ichavhotera vaTrump.
Chii chamuri kuona pamaelections aya chakasiyana nemamwe makore?
Ndechekuti election ino yakatarisana neandingati nyaya dzemagaruro evanhu. nyaya dze ganda, dze sarura ganda idzi, nyaya dze hutano. Asi ndinonyanya kuona nyaya ye ganda, iri nyaya hombe mu-election muno. Ndinoona kuti mangezi akati wandei varikurerekera kuna vaTrump. Nekuti vanomuona semunhu achasimudzira rudzi rwavo. Rudzi rwavo iwo mangezi awa ravari kuona kunga raakudzikira nenyaya yemamwe marudzi aruramba achikura. Pamusoro pazvo tirikuonawo vanhu vatema varikurerekeranawo navaBiden. Iwewo kunyanyawo maimmigrants varikurerekera kuna vaBiden. Saka ndoona kuti ndodzimwe dzenyaya. Imwe nyaya huru huru iri kunetsa mu-election ino inyaya yemabatiro akaitwa nye-corona, nye-COVID-19 nehurumende yavaDonald Trump. Ndinoona kuti kune vanhu vakawanda zvichisanganisira uyo mangezi vasiri kufara nemabatiro avakaita nyaya COVID iyi.
Vanhu muOklahoma vari kutambira sei kuvhota mugore rino?
Vanhu vaitambira zvakasimba. Ndingati pandaionawo iyo television yanga ichiratidza kuti vanhu 65 million vanga vatovhota mu-election ino.
Wamunoona sei ane rutsiguro rwakawanda muOklahoma ndeupi pavaviri vari kukwikwidza ava?
Ndingangoti pakati pavaDonald Trump navaJoe Biden, wandinoona ari kuwana rutsigiro rwakawanda hapasi pachena kuti ari pamberi ndiani zveshuwa-shuwa. Ini ndichitaurawo maonero angu. Asi mapolls anenge achishandiswa vanhu vanoenda vachibvunzavo vanhu vakasiyana-siyana kuti wavanovhotera ndiani, iwo mapolls aya ari kurakidza kuti vaBiden vachakwanisa kuhwina iyo election ino. Zvine mutsindo.
Pane mamwe mapato ari kukwikwidza here kunze kwedemocrats nerepublicans?
Ehe, kune mamwe mapato ari kukompita. Kunewo vanoita zve vanonzi Tea Party, kunewo vanonzi malibertarian, kunewo vanonzi maindependent. Asi ndingangoti kumaindependent ndoko kwandinoziva kuti kune iwo murume uya watakambotaura nezvake wanonzi waKanye West. Ndoda kukuudzai kuti varipo paballot box. Saka ndo mamwe mapato ari kukwikwidza pamusoro peiwo mabato makuru aya tu atataura Democrats nemaRepublican.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reOklahoma vatafadzwa mujanja vari parunhare neStudio 7. Harina wakari mirira John Chibadura nekambo kake zuwa rekufa kwangu sezungu yedi apera chombo charita zangeziri munauza nasi nyaji zeze ufumi zota mbira mchemo mutsa unochengeteza kodero zeba kengi limwe kwedari no kuruzira kuhumva kwechikwata chakazvi miririra kuti chiongorore nyaya yemajaji kuitira kuti vanhu varambe vachivimba nematare edzimhosva. Hurumende inodzika mutemo unotarisirwa kubatsira mukuunza chivimbo kuvatengi pamwe nokudzikamisa misika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.